Madzimambo Okutanga, chitsauko chegumi neina. Panguva iyoyo Abhija mwanakomana waJerobhoamu akarwara. Jerobhoamu akati kumukadzi wake, “Enda undozvivanza kuti urege kuzivikanwa kuti ndiwe mukadzi waJerobhoamu. Ipapo ugoenda kuShiro. Ahija muprofita ariko ikoko, uye akandiudza kuti ndichava mambo wavanhu ava. Tora zvingwa gumi, makeke negaba rouchi ugoenda nazvo kwaari. Achakuudza zvichaitika kumukomana.” Naizvozvo mukadzi waJerobhoamu akaita sezvaakataura akaenda kumba kwaAhija muShiro. Zvino Ahija akanga asisaoni, meso ake akanga asisaoni nokuti akanga akwegura. Asi Jehovha akaudza Ahija kuti, “Mukadzi waJerobhoamu ari kuuya kuzokubvunza nezvomwanakomana wake nokuti ari kurwara. Zvino iwe uchamupa mhinduro yokuti neyokuti. Paachasvika, achazviita somumwe munhu.” Zvino Ahija paakanzwa mutsindo wetsoka dzake pamusuo, akati, “Pinda, mukadzi waJerobhoamu. Sei uchizviita somumwe munhu? Ndatumwa kwauri namashoko asina kunaka. Enda undoudza Jerobhoamu kuti izvi ndizvo zvinotaura Jehovha, Mwari waIsraeri: ndakakusimudza kubva pakati pavanhu ndikakuita mutungamiri wavanhu vangu Israeri. Ndakabvarura umambo kubva muimba yaDhavhidhi ndikahupa kwauri, asi hauna kuva somuranda wangu Dhavhidhi, akachengeta mirayiro yangu uye akanditevera nomwoyo wake wose. Akaita zvakanaka chete pamberi pangu. Iwe wakaita zvakaipa kupfuura vose vakararama iwe usati wavapo. Wakazviitira vamwe vamwari, zviumbwa zvakaitwa nesimbi. Waita kuti nditsamwe uye ukandirasira shure kwako. Nokuda kwezvinhu izvi ndichauyisa dambudziko paimba yaJerobhoamu. Ndichauraya varume vose vaJerobhoamu, nhapwa neakasununguka. Ndichapisa imba yaJerobhoamu sezvinoita munhu anopisa ndove, kusvikira pasisina chinhu. Imbwa dzichadya vose vachafira muguta, uye shiri dzedenga dzichadya avo vachafira kusango. Jehovha ataura. Kana uriwe, dzokera kumba. Panotsika tsoka yako muguta rako, mwanakomana achafa. Israeri yose ichamuchema igomuviga. Ndiye oga waJerobhoamu achavigwa, nokuti ndiye oga mumba maJerobhoamu aonekwa naJehovha, Mwari waIsraeri, kuti ane chakanaka maari. Jehovha achazvimutsira mambo waIsraeri achaparadza mhuri yaJerobhoamu. Nhasi ndiro zuva racho. Hongu, kana iye zvino, zvino Jehovha acharova Israeri zvokuti ichaita setsanga iri kuzungunutswa mumvura. Achadzura Israeri kubva munyika yakanaka iyi yaakapa kumadzitateguru avo, agovaparadzira mhiri kworwizi, nokuti vakaita kuti Jehovha atsamwe nehasha pavakaitira Ashera mapango. Acharamwa Israeri nokuda kwezvivi zvakaitwa naJerobhoamu nezvaakaita kuti Israeri iite. Ipapo mukadzi waJerobhoamu akasimuka akaenda akasvika kutiza. Achingoti tsikei pachikumbadziro cheimba, mwanakomana wavo akabva afa. Vakamuviga, uye Israeri yose yakamuchema, sezvazvakanga zvarehwa naJehovha kubudikidza nomuranda wake muprofita Ahija. Zvimwe zvakaitika panguva yokutonga kwaJerobhoamu, hondo dzake namatongero ake, zvakanyorwa mubhuku renhoroondo dzegore negore dzamadzimambo eIsraeri. Akatonga kwamakore makumi maviri namaviri, akazorora namadzibaba ake. Nadhabhi mwanakomana wake akamutevera paumambo. Rehobhoamu mwanakomana waSoromoni akanga ari mambo munyika yeJudha. Akanga ana makore makumi mana nerimwe chete paakava mambo, uye akatonga kwamakore gumi namanomwe muJerusarema, guta rakanga rasarudzwa naJehovha kubva pamarudzi ose aIsraeri kuti aise zita rake mariri. Zita ramai vake raiva Naama, vaiva muAmoni. VaJudha vakaita zvakaipa pamberi paJehovha, vakamutsa godo rake kupfuura zvakaitwa namadzibaba avo nezvivi zvavakaita. Vakazvivakirawo nzvimbo dzakakwirira, matombo anoera namapango aAshera pazvikomo zvose zvakakwirira napasi pemiti yose mikuru. Kwaivawo navarume vaizvita vakadzi vavamwe varume munyika. Vanhu vakaita zvose zvinonyangadza zvaiitwa nendudzi idzo dzakanga dzadzingwa naJehovha pamberi pavaIsraeri. Mugore rechishanu ramambo Rehobhoamu, Shishaki mambo weIjipiti akarwisa Jerusarema. Akatora pfuma yose yetemberi yaJehovha nepfuma yose yomuzinda wamambo. Akatora zvinhu zvose, kusanganisira nenhoo dzose dzegoridhe dzakanga dzagadzirwa naSoromoni. Naizvozvo mambo Rehobhoamu akagadzira nhoo dzendarira kuti dzitore nzvimbo yadzo, uye akadzipa kuvatungamiri vavarindi vaichengeta suo romuzinda wamambo. Nguva dzose paipinda mambo kutemberi yaJehovha, varindi vaitakura nhoo mushure mezvo vachizodzidzosera kuimba yavarindi. Zvino mamwe mabasa okutonga kwaRehobhoamu nezvose zvaakaita hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo dzegore negore dzamadzimambo eJudha? Rehobhoamu naJerobhoamu vaingogara vachirwisana. Rehobhoamu akazorora namadzibaba ake uye akavigwa pavakanga vakavigwa muguta raDhavhidhi. Zita ramai vake raiva Naama, vaiva muAmoni. Abhija mwanakomana wake akamutevera paumambo.